manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri muwisi linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 14, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndiri muRoton Row Court panga pachiapia Honorable Scala pavapiwa mhosva idzva yekuti vakaita obstruct the course of justice.
Mumiriri wezengeza mudare reparamende vaJob Scala vomuiswa zvakare pamberi pedare nhasi.
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vaobheti masaraure munhu anogona kuramba vana veZimbabwe kuita zvemhirizhonga.
Mutungamiriri wautichazvinyenya kuZimbabwe vaobheti masaraure vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change kutoravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pamhosva itsva yavari kupomerwa yekuti vakada kuvhiringidza mapurisa pakuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. VaScala vanonzi vakati pavhidhiyo muzvare Ali vainge vapondwa nevatsigiri veZANU PF izvo zviri kunzi nemapurisa aivemanyepo. VaScala vanovegweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vari mutirongo kuchikurubhi sezvo vakapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga parufu rwamuzvare Ali. Magweta avo anoti mhosva idzi dzakada kungofanana uye kwave kungotsvaga uta nemugate kwave kuitwa nemapurisa. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzopeta maoko kana vanopikisa vakaita savaScala vakada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakataurawo mashoko aya nezuro vachiti mapato anopikisa ari kuda kukonzera nyonga-nyonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata musiziva.
Maita basa yedu muRoton Row Court panga pachiapia Honorable Scala pavapiwa mhosva idzva yekuti vakaita obstruct the course of justice.
Vasiziva, imi sesangano matambirana sei nezvabuda mumatarezvo?
Iri kuenda mberi nekuabhiza makots ichida kudinaya vanhu vedu their freedom. The objective and intention iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navaScala mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi nekuti ndo zvinoitika mustruggle vanhu vano sangana nezvino vatiri kusangana nazvo. Vana Mandela vakagara ma40 years vari mujere, ndo zvinoitika. Vamugave vaisunga vanhu asi nhasi havasisipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vaScala vachabhiwa bail nehigh court patiri kudzokera mutare rehigh court, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko, ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiko ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira nekuti tiri kuona kuti ZANU PF haisida kumira kugadzisa nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamwari dzedu, vadyizani vedu muno muAfrica nemuSADC. Tichaenda kuSouthern African Development Committee kuSADC tichitaurirana nevakuru veSADC kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. tichaenda futi kwa Addis Ababa, Ethiopia, kuti kazise nyaya yedu ne African Union, nekuti tirikuona jongare zano rakuda kupinda munyika yese. Muri kuziva kuti kubohera kwangu nana epumo chidziva zano yada kubata vanhu vedu nekuda kushungurudza vanhu vedu, asi vanhu kumaruwa nemumataundi vari kutaura kuti muZimbabwe maofanira kuitika shanduko, kuti gadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yekuwanikwa kwemabasa, tigadzire nyaya yemishonga kuzvipatara, tigadzire kuti muti ararame zviri nani nestrago yedu.
Mutewedzeri wemutauriri webato reCCC vari parunhare muHarare naIvan Zinga weStudio 7. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vanyimwa nhasi mukana wekubvisa mare yechibatiso pamhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavari kupomerwa uye kuzvidza dare. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekuita izvi padandemutande reTwitter mushure mekunge vaburitswa muchirongo pamhosva yavari kupomerwa yekuponda imwe nhengo yesangano ravo vaRoy Issa muna 2016, vaine munyori wesangano ravo vaRobson Chere nevamwe vasiri kuzivikanwa vanonzi vari kutsvagwa nemapurisa. Tsvakurudzo yakamboitwa nedare yakati vaIsa vainge vadonha kubva muimba yemuturikidzwa yechinomwe pahotera yeJameson muHarare. Asi vachuchisi vehurumende vanoti vave neumbo hutsva hwekuti vaIsa vakaurayiwa mushure mekunetsana nevamwe vavo vana vakazovana mutumbi wavo wakazenge wakakandwa muna Park Street. Asi vachere navamasaraure vari kuramba mhosva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wemunyore mukuru weAtuz vamunyaradzi Masiyiwa.
Matare edzimhosva vanyima vaObet Masaraure mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Chikonzero chapihwa nedare kuti sei varamba kuti vaMasaraure vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso ndechipi?
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vaObet Masaraure munhu anogona kuramba vana veZimbabwe kuita zvemhirizhonga. Asi sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union tichienderera mberi nekurwira kodzero dzavadzidzisi, ticharamba tichitaura kuti aiwa vadzidzisi vanofanira kuwana mari inotenga. Vadzidzisi havafani kunge vachipuwa mari dzisingakwani kutera mutero wembwa. Vadzidzisi vasvika panguva yekutambura, vadzidzisi vari kunonga zvozve nemuromo. Saka nyaya yedu yekuti zvedzidzo muZimbabwe zvisimukirwe hatiioni iri nyaya yemhirizhonga, hatiioni iri nyaya yekupandukira hurumende, tinongoiona iri nyaya yekuti mwana weZimbabwe awane dzidzo yakafanira munyika yokwake.
Matanho amave kutorawo imi sesangano kuenda mberi ndeapi?
Magweta ava kumhanya-mhanya nemapepa kuti vaendese nyaya yavaObet Masaraure kudare repamusoro-soro reHigh Court.
Mutevedzeri wemunyori weAtuz vamunyaradzi Masiyiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi.
Nyika yeZimbabwe ine bumbiro remutemo iro rinotendera kodzero kuvana vemuZimbabwe kuratidzira mungava mufaro wavo, kungava kutsutsumwa, kungava kutsamwa, zvose izvozvo zvinotenderwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe. Chatinokurudzira ndechekuti mapoka anenge afunga kuzviratidzira mumufaro kana mukutsutsumwa hazvinei, ngavatevedzere nzira dzakatarwa nebumbiro remutemo neimwe mitemo yakatsaukana munyaya dzekodzero iyi.
Asi kabato renyu riri kupomerwa mumbunyikidza vanoda kuratidzira vamuri kuti vavava vemutemo sei vamwe vachirambidzwa?
Chatiita mhirizhonga kuratidzira kwavo, tatevedzera mutemo kuratidzira kwavo, kuti vatsvake mhirizhonga mumastreets, vatsvake mhirizhonga mumugwa kuti vagozoti munyika yeZimbabwe hamuna kodzero dzevanhu. Aiwa, izvozvo hatitenderi.
Asika vanopikisa vanoti munyika musina kumira zvakanaka, maita matambudziko akawanda munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Hapana matambudziko ari muno munyika yeZimbabwe wokuti kune munhu ungati kune dambudziko rashaisa hurumende mukana wekuti irigadzirise. Aiwa bodu, matambudziko ose atakatarisana nawo hurumende yava munangagwa neZANU PF iri kusomuka tote tote, chirara yakasvinura siku nesikati kuti tizame kugadzira zvizhinji kwazvo zvaitwa ne Second Republic ne hurumende yavamunangagwa ezanpf zvakanaka zvinobva kumigwagwa zvinobva mukugadziriswa kwama industry kupuwa kwamabasa kugadziriswa kwamadhamu zvose izvi tiri kuzviita munguva yezvirango zvopfumi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change kubhikita South vanoti vave kutyira upenyu hwavo muchire mekunge mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vari nhengo saasitole vapomerwa mhosva yekuvatyisidzira nemhirizhonga kana vakapfeka hembe dzebato ravo dzeyelo. Godfrey Mutimba anotiparakasva
pamusangano wakaitwa pakupera kwesvondo pachikoro chezengeya teerera zvakarambidzwa navasitole. Mumwe mugari akanga aripo pamusangano uyu ada kuzikamwa nderekuti vakamurai nekutyira upenyu hwake anoti vasitole vakati vanopikisa vanogona kudimburwa maoko kana kuti short sleeve sezvakamboitika mugore ra2008 kana vakatsigiropikisa.
MP vedu vakatiti pachikoro pazengeya hatidi kunzwa zvemunhu unosapota zveopposition zvose. Hatidi kukana uchisapota izvozvo nzvimbo ino haufanhi kunge uri munhu. Patinozopinda paelection yegore rinouya kana pane unoita pfungwa idzodzo urangarire zvatakaamba zinendi eituko totozvizivawo zvavakaita
vave kutanga kutotyidzirwa. Sangano uyu vati zvave kuitika izvi zvinotyisa.
Denigrating vatamisa zvakanyanya and telling the people kuti vanhu vese vetriplec ngavauye vatendeuke vachisiya zvinhu zvavo zvichitiriswa. Saka it's happening. Even mamwe masabhuku ava kutodarowo.
Mutungamiriri webazi revechidiki muCCC kubhikita vaJohn Mpanduki vanoti munzvimbo iyi maberekera ingwe.
MP nevebhikita South vakadanidzira kuti kana tikaona mamembers eTriple C akapfeka regalia kunoku bhikita South tichadzitora todzipisa, uye tiri kuona vanhu vari kuita madoti door tichavarova mugore ra2023. Izvi zvinoratidza kuti ZANPF haisi kushanda nedemokrasi, yava kutotanga kuvhundisira vatsigiri veTriple C. Izvi ndakazviona zvakare pandakarohwa nacoordinator weZANPF Isaac Mashanda, asi hapana matanho akatorwa nemapurisa. Saka takugara takabatira ura maoko uno mubhikita.
Asi vasitole varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti
vanhu vedu ndirivakurudzira kuti vanhu vazvo vamwe hatibati vamwe tinombotaurana nazvinhu zvavadero zvachose. MP ndinorepresenta ndinotaura zvinhu zvedevelopment kuvanhu.
CC inopomera bato reZANPF mhosva yekuponda nhengo dzavo dzinoti election muna kurume muzvare moBlessing Ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyashazvambe kwagutu gore rapera muna zvita. Asi ZANPF inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakaita izvi vakapara mhosva izvi vakazvimiririra ndosaka vakasungwa nemapurisa. Mugwara rayo rezvenyaya dzemhirizhonga munyika mumwedzi wachikuru rinoti bato reZANPF kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika 43 kubva muza kana kuti 3.8%, apo bato reTriple C rinewo zvikamu zvinosvika 3 kubva muzana kana kuti 3.5%. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Pinda mumusangano wemazuva maviri wekuzeya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana muzvikoro zvepamusoro wakokerwa nesangano rakazvimirira rega reStand Foundation. Vanoti kana pasina mutemo wakanangana nedambudziko iri hapana zvakawanda zvingaitwa kuripedza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reStand Foundation Amai Shalin Chekenya vanoti vakokera musangano waitwa muHarare wokutsvaga nzira dzekupedza dambudziko rekushungurudzwa nenyaya yakarerekera kune zvepabonde kwevadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika sezvo dambudziko iri rakakomba. Amai Chekenya avo vabatana nechikoro chepamusoro-soro cheWagner University uko kunova kwavakaenda kunoita zvidzidzo pasi pechirongwa chehurumende yeAmerica cheMandela Washington Fellowship pamwe nemamwe masangano akazvimiririra vanhu vaise misoro pamwe kupanana mazano ekupedza dambudziko
ishoni maissues aya ekumbunyikidzwa kuvanasikana anetse kugadzirisa muzvikoro ndeche ndechekuti hapana mutemo wakanatsodzama unoita kuti kana waita crime ishi usungwe saka zvinonetsa kuti sexual harassment iswe munhu pamutongo.
Chief Inspector Samantha Chanetsa, vanoshanda nebandiko Victim Friendly Unit muZimbabwe Republic Police, vachitaurawo pamusangano uyu, vatoda mutemo wakasimba unochengetedza madzimai.
Nyaya dzatsinyaya dzinosununguka muri kuti vakurukure nezvadzo zvinogona kuita kuti padzinoitika vanhu varege zvekare kusununguka kutaura nezvazvo.
Vachitaurawo pamusangano uyu Muzvare Tsitsi Zimuto, vanoshanda nekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai kana kuti gender commission, vatiwo kunodawo dzidziso yakasimba kune veruzhinji nezvenyaya yekushungurudzwa zvakarerekera kune zvepabonde.
Ndinofunga kuti zvingaitwe maringe nekudzivirira dambudziko rekumbunyikidzwa kwevana kuzvidzidzo zvepamusoro yatinoti sexual harassment pachirungu. Tikaita maawareness, tikaita kudzidzisa vana maawareness campaigns ekuziva kuti chii chinonzi sexual harassment, chii chinonzi kumbunyikidzwa, zvinogona kutibatsira. Nekukurudzirawo the government kuti ive nemutemo unonyatsotarisa maringe neishu yesexual harassment.
Muzvare Olin Makoni, vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume musangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vati vose
vakwataita pano nhasi tiri maorganization akasiyana-siyana kwaita kuti tikwanise kuona zvakasiyana kumwe nekunzwisisawo kuti kunyange nevamiriri kana kuti vezvemutemo kana kuti vepolisi vacho ivavo pamwe pacho pane pavasirikwanisa kuti vatibatsire nekuti isimbisa zviri pamutemo. Sexual harassment haisati yava pamutemo, saka nhasi tiri kuita tichizama kuti tiwirirane nematarara nemaorganization akasiyana-siyana kuti ngatichemei kana tingachemheremhere kana tingatinyore mapetition kuparamende kuti ngavatigadzirirewo uve mutemo.
Amai Chekenya vatiwo mubatanidzwa wavaita nechikoro chedzidzo yepamusoro chekuamerica dziko iri ringapedzwa sei.
Kubatana kwataita nenyika yekuamerica iyo neuniversity yekuamerica zvinongotibatsirawo kuti tizive kuti vamwe vari kuzviita sei, ivo vachionawo kuti isusu tinozviita sei, kubatanidza musoro kuti tikwanise kuziva kuti vamwe vari kuzviita sei. Zvinhu zvinoita kutoni tinoencouraja vamwe kuti vakwaniso kuti vabate basa iri zvakanyanya ende tikudzidzawo zvakawanda kwavari ivo vachidzidzawo zvakawanda kwatiri.
Dr. Ruth Shah Gordon, mutevedzeri wemukuru weWagner College, vati vanofadzwa nekushanda pamwe chete naamai Chekenya mukuedza kupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi pamwe nekubatsirana nezvikwanisiro.
We are working together globally to address issues of sexual harassment and sexual violence against women and to make sure that we are helping to bring all the stakeholders together and to figure out how to share resources.
Tiri kushanda pamwe chete pasi rese nekuisa musoro pamwe chete kuti tigadzire dambudziko rekumhirizhonga kwevanasikana nevanhukadzi. Tiri kubatsiranawo nezvekushandisa pabasa iri.
Amai Chekenya vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 kuWagner. Yali chirongwa chakaparurwa muna 2010 nevaive mutungamiriri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chakazotanga kunzi Mandela Washington Fellowship muna 2014 uye chakwanisa kunza kuAmerica vechidiki vemuAfrica vakawanda kunodzidzira mabasa akasiyana-siyana muzvikoro zvepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano wechimakumi mashanu nerimwe weSADC Parliamentary Forum uyo uchiri kuenderera mberi muLilongwe kuMalawi watambira nhasi chisungo cheSADC Module on Public Finance Management kuti chive mutemo. Mutemo uyu uchabatsira hurumende nematare eparamende mudunhu reSADC kusimbaradza mitemo inobata makanzuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mushure mekutambirwa kwomutemo uyu, Mutauru we paramende Malawi uye wari nengwe sadi parliamentary forum amai Catherine Kotani Haram. Vati nyika ziri kuchamembe kwa Afrika zakatarisana nematambudziko akawanda munyadzo kushandiswa kwemari mumakanzuru.
It is common cause that the management of public finances.
Chokwadi chiripo ndechekuti mafambisirwo emari dzeveruzhinji munyika dzose dziri musadak ari kuramba achisangana nematambudziko akasiyana siyana akaita seworry kusashandiswa kwemari kushandisa mari yakawandisa pamwe nezvimwe zvisiri pamutemo.
Vati kutambirwa kwemutemo uyu kuchabatsira kugadzirisa matambudziko emafambisirwo emari.
That the management of public finance.
Mutemo wemodelo uchasimudzira mashandiro emapoka ehurumende anopiwa basa rekuunganidza kutonga nekushandisa mari dzemitero nekusashandiswa zvakanaka kwezviwanikwa zvehurumende.
Mutemo uyu unotarisirwa kusimudzira mashandiro emapazi ehurumende anobata mari dzemitero uye kurwisa uori nekusafambiswa zvakanaka kwezviwanero. Sadik PF amai mbuye mosi kuma vati nhengo dzegungano renyika dziri kuchamembe kuAfrica inotarisirwa kuita kuti mutemo uchangoburwa uyu adzadzo nechimbi chimbi.
The rationale of the model law is that if
nyaya yakakomba iri kunzwa nemutemo uyu kuti kana donho resadak richida kufambira mberi mune zveupfumi takafanira kupedza uori uye kusashandiswa zvakanaka kwemari dzeveruzhinji.
Murwiri wekodzero dzevanhu akamboshanda nesangano reZimbabwe Network kwemutemo uyu.
Kuti tionewo zvechokwadi ndokuti pese patinoona panobuda mareporti auditor general aya hapana zvinoboitwa nehurumende yekuona kuti saka mari idzodzo dzazowanikwa here. Mari idzodzo dzakaenda kupa akadzidyika ndiani, saka anobatwa nemutemo nemhosva ndiani. Inyaya mareporti anongoburitswa asi pasina chaicho chakati tsvikiti chinoitwa nenyaya idzodzo.
Vachitsigira mashoko avambofana mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya. Vanoti totenda maruva tadya chakata nokuti hurumende yeZimbabwe yagara isingatevedzeri mitemo kusanganisira bumbiro remutemo renyika.
Nokuti munyika medu hamuna rule of law. Vanokwanisa kungohwisa kuita domestic cases zvari kutaura. Inokwanisa kunzi part of Zimbabwean law. Vatu vanhu vezano vane basa rinokuti kwai mutemo uripo kana kuti haupo. Izvezvi Zimbabwe handiti neconstitution. Nebumbiro romutemo. Nemutemo chacha asi hapana mutemo inongoti vanhu ngavaabjectiwe.
Studio 7 ana ukwanisa kunzwa diwi rehurumende maringe nemutemo mutsva uyu sezvo gurukota rinoona nezvipuritswa kwamashoko amai Monizo Matunu vaJulai moyo vange vasingadaire nharembozha dzavo kusvika taenda pamhepo. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda pamwe chete nemumiriri weHurungwe Central mudare reparamende vaDoubt Ndiweni vanova nhengo dzeSADC Parliamentary Forum vati havana mvumo yekutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mashoko eruvengo anonzi ari kutaurwa nevamwe vakuru mubato riri kutonga reZANU PF munyika ekunyomba pamwe nekutyisidzira vanopikisa zvikuru vebato reCCC nevanoshanda vakazvimirira anogona kuwedzera kusagadzikana kwave munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe natsachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vhusango.
Ina handishamisiki nazvo. Inini semunhu anoongororawo uye akadzidza pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika. Nyika yedu haina kubvira yakawana rusununguko uye runyararo kubva paindependence. Kubva muna 1980 kusvika pari zvino, macitizens afa nekupondwa muZimbabwe pasina mhosva yavakapara kunze kwemhosva yekungoti vanobhilonga kupolitical party A kana kuti B. Vanodarika 30,000. Tirikutarisa wegukura hundi, tirikutarisa vanhu vakafa kubva kuna 2000 kusvika pari zvino, vanozikanwa nevasingazikanwi. Saka dambudziko hombe riri muZimbabwe nderekuti kunyangwe muna 1990 ZANU PF yakati haichaiti zvavo zvavanga vachida kuita zveone party state, vaakuda multi party democracy. Izvi zvakangoitwa kunzi vava nemadonations kubva kune nyika dzekumawirira. Asi chokwadi ndechekuti muZimbabwe it's a one party state ende munhu wese anotsigira opposition wamhandu yenyika uye yehurumende tichishandisa language inoshandiswa neZANU PF. Saka zviri kuitika zvotaurwa naPresident, zvakataurwa nawamutsvangwa, zviri kuitika kumasvingo, zvinhu zvatiri kutarisira especially chikali tatarisirana nezvitarudzo zvemuna 2023 ndofunga the stage is set yekuti ropa ringe richideuka munyika
vacharombera vusango pinda itinzwi
ya ndinotenda zvikuru vanjonga nenhaurwa yamauya nayo nhasi ukadzokorora kuhistori yamandika muchaona ini kuti zvekunge issue imwe yatinogara tichingoita other election nendaa yekuti opposition inenge ichiblema ruling party ruling party ichitiwo futi ichi iopposition iri kukonzeresa saka hapana chinew one for this coming season yatinoda kupinda because isisu sezanupf taakutongogara tichingoziva kuti this is another season same like the other seasons dzatakangodhila nadzo before tatoda kungotaura ndechekuti mashoko akabva kumukuru wenyika wekuti mauto anenge aripo kumake sure kuti runyararo guru munyika indava yekuti mauto basa rawo ndiro kunyararidza mapurisa edu anoita basa rakanaka masoja edu kana akanzi apinde pakugadzirisa fighter mhiri zvemauto runyararo guruuye vanouya vachiita basa seizvozvo of course nemaincident akaitika before atinoziva tese kuti for example the past previous pakaananza maelection before that pakaitawo vanhu vakapurwa nemasoja vakafa which is an apology iyoyo toapologize also as a party zvakaitika paya paya it was not a planned thing hazvina kuplaniwa zvinhu zvakangoitikawo zvikakanganisika but zvatotarisira kuenda mberi ndezvokuti hatichadi kuramba pachiita zvinhu zvinokonzereswa neopposition zvokuti tinozopedzisira upenyu hwavanhu huchirasikika opposition kana isingadi kukonzeresa mhirizhonga ngaimbotevedzera mitemo yenyika yoshanda nokufamba along the law tikakwanisa kungodero chete muchaona kuti election yedu inenge iri perfect
vamaguhu manzwa zvataurwa navavusango
zvavari kutaura vacharumbira vari kutsigira kana kutsinyira zvandataura kuti Zimbabwe i-one party state mukavabvunza ipapo kuti titeiwo mienzaniso yepakaitwa mhirizhonga neopposition yakaita kuti ZANU-PF izotangawo kuita mhirizhonga vanogona kushayiwa kana one example opposition tinoziva kuti muna 2018 vakamboita mamach avanga vachipinda mumatreat vachiratidzira rutsigiro rwavo hapana kana gonzo kana beke rimwe chete rakarasikirwa neupenyu hwaro nekuti opposition yapinda mumatreat saka mhosva yeopposition muzimbabwe ndeyekuva opposition ine rutsigiro saka tiri kuti Zimbabwe its one party state kana ZANU-PF isingadi kuti pave neopposition ngai amende constitution nemitemo yobhana opposition
vabvusango hanzi madii kungozivisa nyika kuti aiwa munomane one party state vanhu voregedza kuswera vachinetseka nekufunga kuti mune utongo hwejekerero vachipinda kune mamwe mapato
zviri kutaurwa nehama yangu izvi zvakafanana nokuti munhu wakarovora mukati
tinotenda anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo